Izvi zvabuda paongororo yemashandiro esangano reGrain Millers Association of Zimbabwe iri kuitwa nekomiti yeparamende inoona nezvekurima. Mukuru wekambani yeMr Brands Vawayne Moss Brand vaudza komiti kuti pane uori huri kuitwa namamwe makambani ari kupiwa chibage kuti agaye upfu hwakachipa ari kutengesa chibage ichi kunze kwenyika.
I don't have the evidence, but I'm sure if I can point you in the right direction, you can go and find evidence of maize going to DRC. It's subsidized maize.
Handina humbo, asi ndinogona kukuratidzai kwamunogona kuwana humbo wekuti chibage chiri kuendeswa ku DRC. Chibage chakachipa chatiri kupiwa nehurumende, asi hachisisiri kushandiswa chaizvo.
Vatiwo makambani aya ari kushandisa chibage chakachipa ichi kugadzira zvimwe zvinhu zvakaita seporiji nezvimwe zvinodhura. Vabrand vati kambani yehurumende yeGMB iri kuita rusarura uye kusvika muna zvita yange iri kupa chibage ichi kubva kunhengo dzeGmas chete. VaDavis Mahambi vekambani yeUnited Milling avo vaudza komiti kuti vakadzingwa muGmas mushure mokupokana neutungamiri hwesangano iri. Vati vanoona sekuti Gmas inomirira makambani mahombe chete akaita seNational Foods neBlue Ribbon. Vatiwo makambani iwawa ndiwo ange achibatsirikana nezvirongwa zvese zvinoitwa neGmas. Vamuhambi vabvumirana navaBrand kuti mamwe makambani mahombe anogaya hupfu ndiwo ari kutengesa chibage chakachipa kunze kwenyika. Izvo zvari kukonzera kuti munyika muite dambudziko rehupfu hwakachipa.
So we suspect, and that was the maize that was then being loaded to go to the DRC, trucks that carry copper.
Ichi ndicho chibage chakachipa chiri kuendeswa ku DRC nemarori anotakura copper. Anobva ku DRC ane copper oenda ku South Africa. Paanodzoka anoita sekuti akatakura chibage, asi anozotakura chibage ichi muno chinove chibage chakachipa.
Vamuhambi vati vakazvipira kushanda neparamende kuburitsa uori hwese panyaya dzekugaiwa kwehupfu munyika. VaBrands vati havachina chivimbo sangano rakaita seGmas vachiti ndosaka vakaumba sangano rinomirira makambani madiki neari pakati pakati reSmall and Medium Millers Association. Vachipawo humbo kukomiti iyi mukuru weNational Foods vaMichael Ashbrook varamba kuti makambani mahombe akaita seavo ari kutengesa chibage kana hupfu kunze kwenyika.
In terms of some of the allegations that were made earlier, I'd like to say from a national food perspective, you know, we certainly haven't...
Isu se national food that ina kumboendesa hupfu kunze kwenyika. Uye ministry industry inouya kuzvigayo zvedu svondo rega rega kuzoongorora basa redu.
Vati national foods yakambomira kugaya hupfu hwakachipa mwedzi wapfuura sezvo hurumende yainge isina kubhadhara pahupfu hwakachipa hwavainge vagaya kubva musi wa 7 zvita pakatanga chirongwa chekugaya hupfu hune mutengo uri pasi. Asi vati vakazobhadharwa zvekuti vatanga zvekare kugaya hupfu hwakachipa. Imwe yemakambani mahombe anove nhengo dzeGmas Blue Ribbon iyo yanga yakamirirwa navaYusuf Kamau varambawo kuti vari kutengesa chibage chakachipa kunze kwenyika. Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira. Vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti panogona kunge paine makambani ari kuita izvi.
Kunewo n'anya n'asire nevamwe vanenge vachida kutorawo advantage system iripo, nekuti system yacho toziva kuti haina kusimba. Vanenge vakungotengawo hupfu vachinotengesa asi vasina input yavaisa. Saka zvinoda kuti hurumende isimbaradze nzira yairi kupa nayo vanhu hupfu kuti tizonyatsoona kuti vari kushanda zvakanaka navamwe ndevapi.
Hurumende yakambodiridza mutengo wehupfu muna zvita kubva pamadhora 100 kusvika pamadhora 50 pamakirogiramu 10 asi hupfu hwakazowedzerwa zvakare kusvika pamadhora 40 panyaya yemamiriyoni 21 emadhora ekuamerica anonzi akapiwa Gmas kuti itenge gorosi. VaLashbrook navakamawo vabvuma kuti Gmas yakavabatsira kutsvaga mari yekunze kubva kuReserve Bank of Zimbabwe. Vativo ivo senhengo dzeGmas vaiunganidza mari vachiisa muakaunti yeGmas uye RBZ ndiyo yaizobhadhara kambani yaivatengesera gorosi yeHolbert. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemari vamutulinqive kana gurukota rezvemabhizimisi nemaindastry amdisekai nzen pamusoro penyaya iyi, asi vanqive vanotarisirwa kumira pamberi pekomiti mangwana. Mutungamiri weGmas vatafadzwa musarara vanoti zvimwe zvange zvichitaurwa nemakambani aya ndezvekuda kusvibisa chete. Mutevedzeri wavamusarara vachipo Neta vaburitswa mumusangano wanhasi vachinzi vachanzwikwa pamwe navamusarara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.